manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manhero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manhero anhasi uri musi wesvondo Nyamavhuvhu 20, 2023. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndine Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Zvuru nezvuru zvevanhu zvaungana pamusangano webato rinopikisa Residents Coalition for Change kuBulawayo. Hurumende yotuka vaongorori vesarudzo vayakakoka ichiti haina chekuvanza. Tichakupai zvabuda mitambo yenhabvu nhasi. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC.
Vachitaura kuzviuru zvevanhu zvazadza nhandare yeWhite City Stadium nhasi, vachamisa vati mwaka uno bato ravo hari.
Mutungamiri webato rinopikisa RCCC vaNelson Chamisa vati bato ravo riri kukunda kunyangwe ZANU-PF iri kuedza kuda kubirira musarudzo dziri kuuya. Asi vati vari kutarisira kuti rwendo rwuno ZANU-PF yanyangira yaona. Tobias Mudzingwa anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura kuzviuru zvevanhu zvazadza nhandare yeWhite City Stadium nhasi, vachamisa vati mwaka uno bato ravo harisi kuzobvuma kubirwa sarudzo sezvakaitika musarudzo dza2018 apo pavanoti vakakunda ZANU-PF asi vakabirirwa.
ZANU-PF ari kugadzira kubira, unozviziva kuti makudo mazhinji haana kana bazara anobata kana kechi haarine asi anenge aida kukohwa. Saka tiri kuona hedu makudo achirwerwa rute kuti akohwe maasina kurima, tizozvitendedza izvozvo. Gore rino tine badza asi tine kudii kuitira kuti kana gudo rauya torizirunda tirizokeririsapa. Ndozvatiri kugadzira parizvi.
Vaenderera mberi vachiti kana bato ravo rikapinda muutongi richagadzirisa nyaya yekupondwa kwakaitwa zvizvarwa zvemuMidlands neMatebeleland nemauto emuno kumakore ekuma1980s, chiitiko chinozivikanwa nevakawanda nekunzi gukura hundi.
Nyaya yegukura hundi tinoda kuvatanidza nyika, tinoda kufura maronda akafura. Must unite the country, must be open, must be truthful, so that we bring the country.
Vachamisa vavimbisawo kushandura chimiro cheguta reBulawayo pamwe chete nematunhu ese eMatebeleland, vachiti ava nenguva yakareba achisara kumashure segotsi. Vati Bulawayo inofanira kudzoka kuita nzvimbo inoita maindastiri makuru munyika, uyezve zvido zvemushakabvu vaimbova mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaJoshua Nkomo zvekuti vanhu vemuZimbabwe vabatane kuti nyika ienderere mberi vachazvizadzisa. Asi vaFarai Marapira vakafanobata chigaro chemukuru wechikamu chezvekuburitswa kumashoko muZANU-PF varamba kuti bato ravo riri kuda kubirira musarudzo dziri kuuya.
Muna 2018 vachamisa vakati ZANU-PF inoda kuriga, vakati hazvifi zvabvira tichavabata kuti vanoriga sei. Vana veZimbabwe vakabuda vakavhota, ZANU-PF ikakunda. Vachamisa vakati ndaziva kuti zvaitika nepapi, vanhu vava veZimbabwe vakati kumatare tichandoona. Vachamisa chavakagona kungoita kuenda kumatare kundozviratidza kupata. Saka isu seZANU-PF hatichavateedzeri, nekuti tinovaziva kuti murevi wenhema, nhema dzavareva pamberi penyika dzawandisa. Vakasavenganisa vana veZimbabwe havana chimwe chekutaura kunyika.
Vari kuda kuita kanzura weWard 7 kumakokova muBulawayo vakamirira CCC amaitandiwe moyo vanga variwo kumusangano uyu vakurudzira ruzhinji kuti ruvhotere bato ravo musarudzo dzemusi wechitatu.
Kudzira vanhu kuti ngavasumuke nekuwanda kwavo vaende kunovhotera Advocate Nelson Chamisa for President. Vonovhotera bato reCCC, macouncillors namaMPs eCCC kume naPresident wedu Nelson Chamisa. Takatarisira kuti baba Chamisa ndiye achatsitsa kuNyuZimbabwe.
Mashoko amai moyo atsinhirwa nemumwe wechidiki anga ari muWhite City Stadium vaThompson Shava, avo vati vanonokerwa nekuti vachamisa vapinde panyanga.
Maonero achiri kuita vachamisa vanotarisirwa kuti vange vachihwina nekuti ruzhinji rweZimbabwe rwasumuka sezva munongoona vanhu vazhinji hapana ari kufara nechimiro chiri munyika hazvibvunzwi munhu mumwe nemumwe kunyange ukabvunza pwere kunyange ukabvunza vatana vanongotaura kuti chimiro chemunyika hachina kunaka saka zvandinga kutaurirai pari zvino vanhu vari kuzovhotera purezidendi Chamisa
Asi nyanzvi inoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika vaElton Ziki vati mashoko avachamisa ekuti kana vakasabuda vari ivo vakunda musarudzo dzemutungamiri wenyika havasi kuzobvuma kukundwa mashoko asina kunaka
hatidi mashoko anonziwo pachirungu ari inflammatory kuti kana ndisina kuhwina hazvibudi zvakanaka musarudzo hatisi kutarisira izvozvo yekuti munhu ngaaremekedze zvabuda musarudzo zvinova izvo zvichabuditswa nesangano reZimbabwe Electoral Commission
musangano uyu waona vachamisa vachigadzawo vadavid coltart kuti vagova meya weguta rebulawayo vakakunda musarudzo dzakanzura asi pamutemo makanzura ndiwo anovhotera meya Uyu wanga uri musangano wekupedzisira webato reCCC mumatunhu eMatebeleland neBulawayo uye vachamisa vari kutarisirwa kupeta kutsvaga rutsigiro rwesarudzo dziriko musi wechitatu chino mangwana kuHarare. Ndakamirira Studio 7 ndiri kuBulawayo ndini Tobias Mudzingwa.
Apo nyika yatarisana nesarudzo musi wa 23 nyamavhuvhu Studio 7 ichange ichitaura nevari kukwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika dzedare reparamende uye dzemakanzuru
kana muchida kunzwa nhau dzechokwadi teererai Studio 7 nguva dza 7 manheru uye 6 mangwanani endai paFacebook page yeVOA Shona kana muchida kunzwa nhau dzinenge dzichangoburwa uye kana muchida kupa pfungwa dzenyu panhau dzedu
Hurumende yeZimbabwe iyo yakakoka vaongorori vesarudzo kubva kunyika dzakawanda pasi rose yave kushora zvakanyanya vamwe vacho ichiti vave kupindira munyaya dzezvematongerwo enyika mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanoti vamwe vaongorori ava vafanire kuda kuita zvavari kuita zvavanoti ndezvekuda kudzidzisa Zimbabwe nezveutongi hwejekerere Vamunangagwa vanoti Zimbabwe yakawirwira rusununguko nekudaro inoziya zvekuita. Mutauriri wavo vaGeorge Charamba vari kushorawo masangano akaita seCarter Center inotungamirirwa nevaive mutungamiri wenyika yeAmerica vaJimmy Carter neEllen Sirleaf Johnson Center inotungamirwa nevaive mutungamiri wenyika yeLiberia. Nevamwewo vaongorori vesarudzo vachiti vari kupindira mune zvematongerwo enyika uye vakaramba vachiita izvi vachadzingwa vaongorori kubva kuEU vari kushorwavo asi ivo vaburitsa mashoko kuvatori venhau vachiti varungozorwa mafuta enguruve yavasina kudya mamwe masangano akazvimirira akawanda nevatori venhau vari kurambidzwawo nehurumende kupinda munyika kuti vaongorore sarudzo idzi Muguziya nezvenyaya iyi, Tabata Gweta rinorwira kodzero dzevanhu vaKennedy Masie.
Ya, mashoko yaya kana kuti accusations yaya haana kunyatsomira zvakanaka nekuti anoundermine process yedu zvekare yemaelections. Maelections haya tikusangana nawo in a few days. Maelections aka ari very important and anofanira kuva achionekwa achiencompass kakuti. Wona akakurespekta maonero maobserva akasiyana siyana but kana zvasvika pakadai so zvekuti kuda hurumende kana kuti vanoshandira hurumende kana vakubudisa mashoko akadai so anenge asinawo zvekare umbo zvinhu zvinoita senge zvino isa madhaka kuprocess yese yemaelections
asika hurumende iri kuti pane vamwe vari kupindira munyaya dzezvematongerwo enyika ichiti vanofanira kungoongorora kwete kuda kupindira vachiti vanodei pahuku yemweni
Hongu maobservers zvanga kwachiita kuobserva ende kana vaobserva vobudisawo mashoko avo ekuzvanenge vaonawo izvi zviri kunzi vari kuinterfere zvunhu zvokuti nangwe kuri kutaura kumashoko acho zvunhu zvokuti hazvisi nyatsokubudisa kuti interference yacho iri papi chaipo chaipo saka kana pane maissues akadai so nemaobservers zvee zvakanaka kuti at least one of them acho asaone kana kuti kusorwa kana kukachamadzwa nemumashoko achibuda mumapepa nhau but hurumende yacho kana ine ma atingati ma issues ne mama observers ano wane protocol yokuti vadedze vataure nao and vaise gwara ravo kauti zvavano vachiexpecta from them. But mamiro akaita zvinhu iko zvino zvinongoita senge mashoko ari kungotaurwa anova iwo anozokanganisa yatingati credibility yama observers kunyanyanya vanenge vachibva kumanyika dzakaita sana EU kana kuti vana Carter Center vekuAmerica. Nekuti iyo avo vari kuuyawo vari kuuyawo vachingoongorora zvavari kuongorora end hakuna kwavakarerekera. Saka izvi zvinogona zviri zvimwewo zviri kutyawo vamwe vanhu vari muhurumende kana kuti rimwe bato risingadi kuti uona vanhu vakadai sevo vachipinda maelections edu kana tiobserva maelections edu.
Totarisawo nyaya yekukosha kweivo vaongorori kubva kuEU kubva kuAmerica tichitarisa kudyidzana kwenyika dzemuEU neAmerica naiyo Zimbabwe. Sei zvakakosha kuti pave nekudyidzana kwakanaka apa?
Ya, kwakakosha nokuti iyo Zimbabwe ndiyo yanga iri pamberi pekuda kuita yavanoti re-engagement nemasangano akaita sana EU uyezve nevenyaya dzemasanctions wanenge akaiswa paZimbabwe nenyika dzakaita sana America. Saka kudedza maobservers wo anenge achibva kunyika iyi zvakakosha pakuti kana maobservers akauya wakaobserva maelections and akaonawo maelections acho achifambawo zvakanaka zvinhu zvinopawo yatingati credibility kumaelections emuZimbabwe. But pakatanga kuita kana kuti mashoko ekupokana maelections acho asati ambototanga kudai so zvinhu zvinova zvinokanganisa re-engagement efforts anga achiitwawo nehurumende zvinongodzoserawo nyika pa5 years dzatati tichingorarama.
Gweta rinorwira kodzero dzevanhu vaKennedy Masie vachitaura vari parunare kuTexas muno muAmerica. Muturi wenhau ane mukurumbira zvikuru munyika Ian Rath uyo akashaya nemusi wechitatu aradzikwa nhasi kumarinda eGlen Forest muHarare. Vatori venhau vakawanda nevamwe vanhu vaungana pakuradzikwa kwake. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata mutori wenhau uye vakambotungamira sangano revatori venhau remisa Zimbabwe vaRashwet Mukundu.
Mashoko ekushaya paYan Rath nechitiko ichi akauya senzira yakashamisa vazhinji vanoshanda mune zvekufambiswa kwemashoko. Vatori venhau isu patikatanga kuita basa rekutora nhau iri Ian Rath aive mumwe wenyanzvi yainge atone makore achiita basa iri aita basa rake mukuperera kwese aive munhu aitaurika naye kuvadiki nevakuru vanova vatori venhau aive munhu aive neunyanzvi mukutsanangura mamiriro anga akaita zvinhu munyika yeZimbabwe. Saka ndinoti kurasikirwa kukuru kwaitwa vatori venhau kurasikirwa kukuru kwaita nyika nekuti ndiye mumwe nevatori venhau vaive neunyanzvi vaive neunyoro uyezve neruzivo rwemafambiro aita nyika uyezve nekutsanangurira vanhu vanga nekuziva kuti chii chiri kuitika muZimbabwe.
Tiri kuonawo vamwe vanenge vari kuchema-chemawo mazuvano kuti matorerwo enhau emazuvano ati siyanei nekare. Vachitarisa mabatirwo aitwa basa nana Ian Rath vana Jeff Nyarota nevamwe, munowirirana here nemuone iwoyo?
Ichokwadi kuti matorerwo enhau ati siyanei ati dzikirei. Tinoona vatori venhau vazhinji vachinhonga svosve nemuromo vachishaya chokudya vachishaya chokuchengetesa mhuri dzavo. Izvi zvaakukonzerawo uori hwaakuitika zvaakukonzera kuti vatori venhau vamhanye kwose kwose vachiedza kubatanidza kuti vangararame sei. Saka vatori venhau vari parumanadzombe pakuti mari dzavari kupiwa nemashandiro avari kuita aakukonzera kuti munhu aite mabasa akawanda. Aakukonzera kuti tive nevatori venhau vanove varimi kuve nevatori venhau vanenge vachibatira vakuru vezvenyika vemakambani kuti vagadzirise zvimiro zvavo. Tine vatori venhau vaakupindwa mukutsvaga mari nenzira dzeukopokopo dzakaita sekupiwa choko mhomi nezvimwe zvakadaro. Tikuonawo zvakare kudzikira kweunanji mukufambiswa kwemashoko. Saka tikatarisa mabatirwo aitwa basa nana Ian Rath mabati wa ikuwa basa nana Jofina Rota na Trevor Mnube Nevame kumashuro tunona utuja ita msiyami.
Asika hurumende irikuti irikuedza kuvandudza mitemo nezvimwe kuti vatori venhau vange vachishanda vakasununguka munyika umu.
Zvingadaro hazvo kuti hurumende yasandura apo neapo pamusoro pemitemo ine chekuita nekushanda kwevatori venhau kana tinokufambiswa kwemashoko. Asi tikatarisa upfumi hwenyika tese tinowirirana kuti hwaondonga ende izvi zvaita kuti vanoshandirwa nevatori venhau vatadze kuvachengeta kana kuvabhadhara zvakanaka.
Mutori wenhau uye vakambotungamira sangano rinorwira kodzero dzevatori venhau reMisa Zimbabwe vaRashwit Mukundu vachitaura vari parunare muHarare. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Nyanzvi munyaya dzezveutano nekuvheneka mitumbi yevanhu dzinonzi dziri kushanda kwemaawa anodarika 12 pazuva kuedza kuvheneka mitumbi yevanhu vakatsva nemoto zvekusazivikanwa kuHawaii rinova rimwe dunhu reAmerica. Nyanzvi idzi dziri kuedza kuti dzizive kuti vakafa ava ndivanani kuitira kuti madota avo kana mabhonzo aendeswe kuhama dzavo kuti vakwanise kuigwa. Vanhu vanodarika zana vanonzi vakafa, asi uwandu uhu hunogona kukwira zvakanyanya sezvo vanhu vakawanda vasiri kuzivikanwa kuti vari kupi. Mukupeta zvaitika kune dzimwe nyika, nhumwa dzesangano remubatanidzwa wenyika dzekumawirira kweAfrica reECOWAS dziri kutungamirirwa nevaive mutungamiri wenyika yeNigeria General Abdusalam Abu Bakar dzasangana nevakapidigura hurumende muNiger nhasi kuedza kugadzirisa kunetsana nekudzora mutungamiri wenyika akabviswa pachigaro nechisimba vaMohamed Bazoum. Asi mauto ari kutungamira aya ati achadzosera nyika kuutongi hweruzhinji mushure memakore matatu. Makateerera kuStudio 7 tiri kutepfenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC. Nokutambirai nemufaro vateereri muchirongwa chedu chinotarisa zviri kuitwa pamwe nezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo. Muchirongwa chedu chanhasi tina
ini ndinoitwa Mzvare Falondunga, ndinoshanda ndiri kuproject Vote 263, iyo organization inoshanda nevechidiki munyaya dzemaelections.
Mzvare Falondunga, mungatiudza kuti zvii zvamanga muchiita nguva dzose idzi kukurudzira vechidiki kuti vapindewo musarudzo idzi?
Isusu tange tichiita maprograms akasiyana-siyana kutraya kukurudzira vechidiki kunge vanga vachiparticipata mumaelections. Tange tichiita atinoita atinonzi masports tournament muchirungu kukurudzira vechidiki kunge vanga vachinoregista kuvhota uye nekuvhota through masports. Tange tichiitawo atinoti macleanup campaigns aya ataita nationwide muvhiki rapfuura, atakaita kumat north, mat south, Chiredzi, Masvingo pamwe chete neHarare kutraya kukurudzira vechidiki kunge vanga vachinovhota musi wa23 August. Tanga tichiita zvakare aya tinoti madoor to door voter mobilization, atinenge tichikurudzira vechidiki through maflyer distribution. Maflyers aya anenge akanyorwa information inenge ichiratidza polling, anenge ari mapolling station based flyers ekuti kana tiri kuHarare ukukwadzana police station yenyu iri pakati mukunovhota musi wakati nemusi wakati.
Zvirongwa izvi zvanga zvichitambirwa sei nevechidiki?
Vechidiki vange vari kufarira zvingaita nezvirongwa zvakadai because vekiyenge isinganatsoita basa rayo nemazvo mukutraya kuudza vanhu maerano nezve ma elections. Saka vakawanda vakanyanya kunyanya kumaruwa vainge vasitorina information yezve kuti kune ma elections musi wa 23 August. Saka vakawanda vainge vachifara zvikuru nema programs vainge tichiita se Project Vote. Vainge vachitambira zvikaita nemaoko maviri. Kuzi vakawanda vava kuziva nawo kuti musi wa 23 August vari kunovota.
Imi mune bato ramunoshanda naro here kana kuti munenge muchingotaura nevechidiki chero kubatora vari?
Isusu hatina bato ratinoshanda naro, tinoshanda nevechidiki wese. Pachirungu tinoti we are non-partisan, we are non-political. Hatina bato rekuti tinoshanda naro, tinoshanda nevechidiki wese. Whether vari kuMDC, whether vari ZANPF, whether vari CCC, as long vari vechidiki. Kodzo ndiri ndirokuudzira vechidiki vese kuti vange vachinge vachiparticipate munyaya dzemaelections, vange vachitora zvigaro zvese nekunge vachinovhota nekusarudza vatungamiriri vanenge vachizvira kuti vatungamiriri in the next 5 years. Saka hatina bato rekuti toshana nebato iri, tiri non-partisan.
Sei zvakakosha kuti vechidiki vavhoterwe kana kuvhotawo musarudzo?
Zvakakosha zvisingaite kuti vechidiki vanga vachivhota uye nekuvhoterwa musarudzo, nekuti muZimbabwe vechidiki ndo vane yatinoti pachirungu the majority in terms of the population, was 67.8% of the population. Saka zvakakosha zvisingaite kuti vechidiki vange vachivhoterwa musarudzo, vange vari involved muma decision making processes, also kunge vange vachinovhota vasarudzi vatungamiriri avo vanenge vachizodiliva zvavanenge vapromisa during the campaigning period.
Asi munoona vechidiki vachibuda here neuwandu hwavo? Nekuti tiri kunzwa kuti vamwe vanenge vari kuzengurira vachiti nyangwe kuvhota kana kusavhota zvakangofanana.
Saizvezvi semaonero rangu, vakawanda vechidiki vari kubuda vachinovhota. Sekuziya kenyu, vanhu vakawanda vati nekei nezviri kuitika muZimbabwe. Saka vakawanda vechidiki they are geared up for change. Then kwozoitawo avo vari kufamba vachiudza vechidiki kuti kuvhota hakuna zvakunobetsera, kuvhota is a waste of time, but vashoma shoma. Asi vechidiki vakawanda, isu seProject Vote takabvira kushanda nevechidiki kubva 2020 and namba yevechidiki vakakurudzira kuvhota yakati one day zvichaoneka vachinovhota musi wa 23 August. Vakati one day vachabuda neuwandu hwavo.
Aiwa, tinokutendai Muzvare Fallon nekupinda muchirongwa chedu chanhasi.
Tinotenda.
Avo vanga vari Muzvare Fallon Dunga, vanoshanda nesangano reProject Vote 263. Aiwa, amawadiwa, nhambetambe inoregwa ichanaka, nekudaro ngaisiye matambo. Tosangana zvakare svondo rinouya. Iko zvino tochienda kuna Tanonoka Wande achitipa chirongwa chinotarisa nhau dzezvitendero kana kuti religious forum.
Jesu simba rangu, muri
simba rangu, muri simba rangu, munondipa.
Manheru akanaka vatereri, ndini Tanonoka Wande ndichikutambirai nemufaro muchirongwa chedu chezvechitendero. Tisingapedzi nguva, ngatinzwei mubvunzo unobva kune mumwe wedu.
Mubvunzo wangu mukuru mukoma unoti sei vanhu vanhasi vechinamato zvikuru sei tongoti vechipostori. Takusiya tsika dzedu dzaiitwa nevakuru vedu vekare, dzekuti kana munhu afa anoitirwa manyaradzo, aitirwa manyaradzo ozovakirwa makuva. Vamwe tinokutaura vanoti zvinokonzerwa nekuti takusiya tsika dzechivanhu kuti vanhu toita dzechinamato. Handizivi kuti Bhaibheri pane parinotsigira here kuti vanhu vasiye tsika idzodzo vachienda kutsika iyo kusairwa makuva nekugadzirira vafi vavo. Bhaibheri pane parinotsigira here kuti kana vakuru vedu vanenge vafa vachinamata vasaitirwa manyaradzo kana kuzovakirwa pamakuva?
Kutibetsera nemubvunzo uyu, nhasi tina Reverend Fortunate Hove Cooper veConcerned Family Ministry kuCalifornia muno muAmerica. Hoyo mubvunzo Reverend Hove.
Nyaya iripo ndeyokungoti kana tichingoti chivanhu chedu tinonzwisisa here zvatinotaura, kana kuti kungoti tinongotevera tsika dzemadzibaba edu pasina wakana anombomira achibvunza mvunzo kuti kosei tichita zvatinoita zvakabvobva nokupi. Hapana nepfungwa idzodzo, asi tinetitsvaga kuti titi itsika dzemadzibaba edu. Zvino chinoonetsa ndechokuti vanhu vanofungira kuti vanhu vechechi vanovenga tsika, asi dzimwe tsika dzedu zhinji dzacho zvadzo dzemuZimbabwe dzakarunzirwa nemweya isimbori yemadzibaba edu akafa. Madzibaba edu akafa, Bhaibheri rinongotaura kuti vakafa havana zvavanoziva, neruvengo rwavo zvese nezvavari zvakatoparara navo. Uye kunonzi munhu wakafa agoni kurumbidza Mwari. Manzi kana waenda kushiori muna vamapisarema 15:17 ine chinotaura kutotizvo munogorumbidza kana wadzika kushiori, hakuna kana wafa unenge watodzika haugoni kurumbidza Mwari. Saka kunzwisisa kuti Mwari vari kudza kutiudza kutizvo isusu panotova nokutsauka kwatinako. Hanzi vakafa havarumbi goni kurumbidza Mwari, hanzi kana vaya vanodzika kurunyararo. Ndiwo mapisarema 15:17 kuti udza zvokuti imi munozvinetsa vaya vari kurunyararo, kana zvokuti zvomunotsvaga muchitovadzora ishungu dzenyu. Idai vabereki vachiri vapenyu, idai hama dzichadika. Imi makamboona kuti tinonopfuga mazveshuwa tichinamata, uchinzwa kuti vanhu vachiridza ngoma kunonzizvo ndourayiwa nehama, siyana naye, muroi ihama. Tisu tinoimba zvakare zvinhu zvakadaro, ende chiri chokwadi. Tichamuka rini kuti mweya inotiudza kuti imi makarasika, munoda kunyebhera kuti munhu makabatana mumhuri asi muchipondana muchitsondana mumhuri imomo. Ndotsika yakaita sei iyoyo? Hazvigumi ipapo. Dzimbo dzatinenge tichinyatso kuimba kudai dzechivanhu idzodzo dzinotiratidza kuti aiwa, toenda mukanoverenga vanyori ngatasana Chigwedere nevamwe vanongobudisa indusha kuti jira racho rakatifukidza ndero rudzi. Vanotaura kuti isusu tinopfugamira tinonamata njusu, ende ichokwadi kuti tinonamata njusu muZimbabwe. Saka chivanhu chacho chatinotaura ndechepasi pemvura kachemunjuzu. Zvinotozoita isusu tinoita rudzikino rwedeliverance kuvanhu, toona kuti nokuti njuzu inotonga Zimbabwe, inoroora vakadzi vanonzi mbonga. Mweya uyoyo ndiwo unodzika kumhuri nekumatunhu, mondoro dzichidaro, madzishe kana achigadzwa achipinga pasi, chingodzi chivanhu chivanhu. Motarudza kuti aiwa, mukanotarisa tsika dzacho idzodzo dzokuti kunoitwa kupinga pasi nezvechi zvese zvichiitirwa mvura, kupfugamira vamwari vomvura. Zvino Mwari une dambudziko nazvo izvozvo. Unotaura kuti hamufani kuva navamwe vamwari. Hazvina basa kuti tinoona zvakanaka sei tsika dzedu dzinonzwisa tsitsi kuti dzakanobatanidzwa nezvinhu zvisina umwari. Mwari ndi Mwari, haana kufanana nesu. Kana tikaramba takaomesa musoro tichiti idzi ndidzo tsika dzedu, ndo maitiro edu, kungoomesa musoro kwatinoita kunongokuunza kuparara, ndo magumo enyaya yacho. Tsika dzamadzibaba edu, tsika dzamadzibaba edu kungoremekedza uchivaona. Kose muchiti kana maakuda zvokuremekedzwa sevabereki moti kwanzi kudza baba namai kutozvotaurwa nebhaibheri.
Vateereri, ndipo panoperera chirongwa chedu chanhasi. Tumirai mibvunzo yenyu yezvechitendero pawhatsapp number dzinoti +1 301 919 8140. Ndini Tanonoka Wande ndichiti musara zvakanaka vateereri.
Aiwa, tinotenda Tanonoka Wande, uye tinodawo kupa kutenda kuchikwata cheChristlike Choir chine kambo Jesu isimba rangu katinoshandisa muchirongwa chino. Tombotarisa zvabuda mumakwikwi eFIFA Women's World Cup Football. Spain yakunda England 1-0 kuAustralia ichibva yasimudza mukombe uyu. MuPSL, Highlanders 1 Black Rhinos 0. Triangle 1 Manica Diamonds 3. Wange 3 Yada 1. Kochiti Dynamos 2 Shisham 0. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Zvuru nezvuru zvevanhu zvoungana pamusangano weCCC kuBulawayo. Spain yosimudza mukombe weFIFA Women's World Cup. Tashuka kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokuonekai nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu, ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri. Ndokusiyai mina Gibbs Dube munhau dzeIsindebele.